Nasi chaiko kwa miti nuna nezimando zemoto yata za vita msangano mshuro mkunge paka ndirano makovu ne matete paka tipe nengo ze MDC ne ZANU PF. Sachi garwe komiti wa Joel Gabuza wa MDC vati varambizwa zvakare kuti vatungamire msangano wa nasi ne nengo ze ZANU PF izvo zvavange vasingafungire sezvo nyaya iyi yave kugadziriswa.
We thinking kuti kubva nezuro marimwe zuro payaka announcewa komiti we didn't expect kuti zvicharambazwa because at law that basa iri taripa ku SROC, so it is announced, it is taken over to aite basa, so we don't expect my members who aite basa rapa SROC. I think we didn't expect that, but you know, the politics one is the most.
Asiva Elias Musakwa Zanu PF vati msangano wange watutanga vachitungamira msangano apo bazotanga kupopotedzana.
Izvi hazvine ine position yatorwa neparty yedu. Party yedu, yes, ine position yekuti until they recognize vagutsikana kuti president wedu vakaelektwa zviri pamutemo and ndivo vari kutonga, party yedu ine position iyoyo ndiyo yatinofanira kuremekedza. Asi pane zvaitika nhasi ivo vanonoka kuuya kukomiti, saka vanga vasingakwanisi kuchea meeting yapakati.
Pachavabvunza kuti havasi kuzvidza standing rules and orders committee here nekuramba vachikakavadzana sezvo nyaya iyi yave kuongororwa, vamusakwa vati vacharamba vachiita izvi kudzamara vaudzwa nebato ravo kuti vachirega. MDC inoti iri kuremekedza chisungo chakaitwa necongress yebato ravo kuti havatambiri utungamiriri hwava Emmerson Mnangagwa. Komiti yeparamende inoona nezvebudget inotungamirirwa navatendai bit veMDC yakatadzawo kunzwa nyaya dzeuori mwedzi wapera mushure mekunge nhengo dzezanu PF dzati vabiti nebato ravo vatange varemekedza vamunangagwa semutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.